kuti kubudirira vangatadza zvavo kubudirira since time yachona yazara ari only 8 days, but that would be a very good idea kuti vaimpeach Trump, because ukada kuona vanhu so far vafa nekuda kwestrike yakaitika iyoyi, I think anodzidzimba kuimpeachwa Trump kuitira kuti in future mamwe mapresident achauya azive kuti zvine mari pakeshes kana uchinge waita zvinhu zvakadai. Ndoona kunge pasina kumira mushi zvokuti respect yake kune mamwe masenati yanga isina kumira mushi.
Tombotarisa kuti pari zvino maRepublicans ndivo vakawanda imomo musenati, vachiri nemajority kusvika musi wa20 panozogadzwa vaJoe Biden. Mungawana vachibatsirana here nemaDemocrats kuti vabvise vaTrump?
Point in time kuona kunge maRepublicans kuda vari prepared kusupporta maDemocrats, nekuona zvakaitika izvi, kupwanywa kwakaitwa Capitol nekuzofa kwakaita vanhu, maRepublicans akawanda unonyatsoona kuti they are prepared kuti vabatsire maDemocrats. Ndo zvanga zvati vakasavabatsira iye zvino vasarwa ne8 days. MaDemocrats anenge ain power kuhouse nekusenate kwacho, zvekuti this has never happened in a long time kuti maDemocrats anotonga vote. Chese chichenge chakutaurwa chenge chakungopasiswa easily.
Tinoona kuti pane mamwe maRepublicans anenge ari kutsika madziro vachiti ivo pari zvino havasi kufunga kuti vaTrump vamiswe basa, asi munoona vachizosandura pfungwa dzavo here?
Zvokusandura pfungwa havasanduri. Pavakatira kuitwa impeach last time, pane vakanga vasingafariri maDemocrats, vakanga vasingafariri kuti Trump abviswe, but vanga vasina kunyanya. This time vanhu vazhinji vari kurwadziwa nechiitiko chekuti pafa vanhu vakawanda by people, saka hazvina kuvakomborera mashoko akataurwa nani naTrump, ende vaona kuti Trump chiitiko changa kuita ichi chadzikisira Capitol, zvokuti vazhinji vacho havasi kufara nezvaaita. Saka kunyange kune nhamba yakati iri kusapota Biden nananisi Pelosi nemaDemocrats, zvokuti this time ndoona kunge kuri kuti vakavhota kuti aimpeachment vanokwanisa kuhwina.